Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya iyi ichaenderera mberi nekuzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani.
Nengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondirapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekurangwa kwemaguta.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka.
Rakatarwa mugore ra2018 pasi rese riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro.
Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change vaChris Mike vanoti vachanga vari mudare redzimhosva nhasi zvakare kuti nyaya yevasungwa ava ipedziswe sezvo isina kupera kukurukurwa nezuro. VaMike vanoti nhasi magweta achapedzisa mashoko avo ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa vavo vachipiwa mukana wekubhadza mari yechibatiso.
Pazuva ranhasi musi wemuvhuro 23 ndira 2023 taenda kudare zvakare nevasungwa vakasungwa kubudiriro vanove nhengo dzeCCC. Taenderera mberi nechikumbiro chekuti vasungwa vose vari 25 vatongwe vachibva kumba vari pachirongwa chinonzi chebail. Hurumende kana kuti vana muchuchisi vaunza mumwe zvemufakazi anove mupurisa kuti ape humbowo hwekupikisa kusunungurwa kwevasungwa mushure mekunge abvunzurudzwa. Magweta apiwa mukana wekuti achitaura mashoko ekugumisira kudare. Vana muchuchisi vachisimbirira nenyaya yavo yekuti vasungwa vasaburitswe, vanomiririra vasungwa tichimirawo nenyaya yedu yekuti vasungwa havana chavakatadza chikuru zvakare kuti vose vanokodzera kuti vapuwe mukana wekutongwa vachibva kumba.
Mangwana chipiri chii chamunotarisira mudare vaMike?
Nyaya iyi ichaenderera mberi nekuzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani. Tichapedzisa mashoko edu ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa. Dare rozotudza kuti richapa mutongorini mutongo wekuti vasungwa vasunungurwe kana kuti vatongwe vari muchitirongo.
Pane zvamataurira dare here? Pane chimwe chikumbiro chamasvitsa kudare remhosva iyi?
Tatsanangurira dare kuti tinokumbira kuti nyaya iyi ikurumidze kupedzwa nekuti vazhinji vari kutambura zvakanyanya vari muhusungwa. Mumwe musungwa atosvika pachinhano chekubata chirwere checovid-19 ari muhusungwa kuremand prison. Saka dare ravimbisa kuti tichazama kuti nyaya iyi ifambiswe nekukurumidza.
Rimwe remagweta enhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondirapera vaChris Mike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi kwakare nyaya yomiririri wezengeza West muparamende vaJob Sikala inotarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Nganga kuti vape uchapupu. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court Svondorapera unoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo havana simba rekupindira mumabasa anoitwa nemakanzuru mumakanzuru. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti yairega vaMoyo vachipindira mumabasa avasina simba rekutonga, izvo zviri kukonzera nyonganyonga mumakanzuru zvichikonzera kuti makanzuru atadze kuita basa ravo nemazvo. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti chimwe chiri kunetsa kusarudzwa kwevanhu vasingakodzeri uye vasinganzwisisi basa ravanotarisirwa kuita.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekuranwa kwemaguta. Mukatarisa mvura chaiyo, Zinwa yaakukondorora madhemu anofanira kunge achiuyisa mvura. Mvura yacho kana ichishayikwa, havatizooni vanhu veZinwa vachibudikira vachitaura kuti sei vasiri kutipa mvura. Tinonzwa paakublemwa City Council, iyo inenge isiri iyo inoenderana madhems acho, isina simba rekuwedzera dhemu infrastructure inopa mvura kumacouncils. Tikatarisa jaya yeZinara, tinoona Zinara yotora mari yose yemarets anobhadharwa nevanhu vanocherera michovha. Kare taiziva kuti michovha yacherwa kucity council zvaiipa mari yekugadzira marodhi, mapotiwo taisaona achiwanda zvataita. Asi hatichaoni Zinara kana panzi marodhi ashata, hatinzwe ichitaura kuti mari iri kuendepi, zviri kufamba sei. Inotoita kunge chingori chibhodhi chakakrieterwa chine marights ekuzvidyira hacho mari chinyerere, chisina basa rachinoita mumaguta machinomora mari yakawandisa.
Sekuona kwenyu vaMasaraure, chii chamunoda kuona chichiitwa? Mhosva iri panani? Chii chiri kukonzera izvi?
Tikatarisa zvakawanda zvaakungonzi central government ndo yakunge ichitora presidency. Tazozwa nyaya yemadevolution funds ayo anenge achinyanyodhidhemainwa necentral government ichipa zvimedu zvimedu zvainofungira kuti zvinokwana. Dambudziko remaservices richaramba richiwedzera mumaguta, uye tozotarisawo competence yevatungamiriri vacho vanenge vari mumaguta.
Chamunoshora pamusoro pevatungamiri ava chii?
Kuona vamwe vacho vanenge vaiswa vachigona kuimba vari veopposition vasingagone kumaneja maguta acho zvinokonzera madambudziko akawanda. Tinonzwira tisi vashandi vakawanda vari kutadza kutambira mari dzinokwana panguva iyi.
Chamunoda kuona chichichinjwa chii vaMasaraure?
Chichemo chedu tipinda ma2023 ndechekuti central government ngaipe simba rekurana makanzuro kumakanzuro. Vemakanzuro vanotungamirira vawanewo capacity building, vawane zivo yakasimba yekukwanisa kumaneja maguta edu.
Mudauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Nhasi chipiri 24 ndira izuva rekupemberera kukosha kwedzidzo nekubatsira kwedzidzo mune zvebudiriro pasi pose. Sangano reUnited Nations General Assembly rakadzika kuti musi wa24 ndira gore roga roga richava zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo pasi pose, richiti dzidzo ikodzero dzemunhu wose. Sangano reUnited Nations rinoti vana nevamwe vechidiki vanoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemana 244 million havasi kuenda kuchikoro, ukuwo vanhu vakuru vanoita mamiriyoni mazana manomwe ane makumi manomwe nerimwe kana kuti 771 million havagoni kunyora kana kuverenga. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe kuti tiwe kukosha kwezuva ranhasi.
Zuva iri rinoreva zvakawanda mueducation. Chokutanga nechokuti izuva rakatarwa mugore ra2018 pasi rese. Riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro. Pachirungu vanoti education is a human right, a public good and a public responsibility. Zvinongoreva kuti education ikodzero yemwana wese uye zendo inopa kuti upenyu hwevanhu huite zvakanaka uye zvechikwanisa kuti iwanikwe nomunhu wese pasi rese. Zvinoratidza futi kuti zuva iri rinonangana needucation nokuti education ndiyo muzongoza werunyararo nedevelopment pasi rese. Saka rinokurudzira inonzi iko pachirungu inclusive and equitable education and lifelong opportunities, kutaura kuti education muzongoza wekurarama kwavanhu pasi rese.
Dr. Joe, pazuva redzidzo rinokosha kudai, chii chamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Kurudziro yedu huru kuhurumende musi wa 24 January ndeyekuti hurumende ngaione kuti yapa varairidzi mari dzinokwana, mari dzinoenderana nemari dzavaitambira October 2018 asati asvika. Ndokuti varairidzi vaitewo vana baba vanokurudzira vana vavo kuti vaende kuchikoro. Asi imwe kurudziro huru kwazvo ndeyekuti hurumende inangane nokuona kuti yapa bhajeti rinozopa kuti vana vakwanisewo kunge vachidzidzawo muzvikoro pachena, kana kuti yatinoti free education. Hatidi kuti zvive zvepamuromo chete zvokutaura nokuti tava kuenda kumaelection, asi tinoda kuti zvive zvemandoro kwati kuti education yawanikwa nemunhu wose, uye muzongoza wokuti ramangwana ravanhu rive riri nani.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Apo mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanyanya, vamwe varimi mumaruva edunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti mbeu dzavo dzitange kutsva, zvinogona kuti vatarisane nenzara zvakare seyegore rapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, varimi vakawanda mumaruva enzvimbo dzakaita sekwaChii, Saka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvave zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaJemetias Kusakara vekwaNerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoyi, cherekazouya gohwo racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorisha kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu, inotikabvamwa futi zvinenge zvatishatira. Yeu dzaipata kutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera, masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruwa ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuno kunema wangu mvura yaramba ichadi kunaya, mbeu dzacho dzatumbuka payarambira pandobhazhata. Izvezvizvi zhara gore rapera yanga inezu tabayiwa nokumanya nezvipepa, tovona umwe ane chipepa chake cheupfu totomanyirana nezvimbiroti udatiwane kurarama.
Mvura mudunhu remasvingo yakambonaya zvakanaka mwedzi wambudzi nazvita, asi yakabva yaenda zvekuti mwedzi uno nzvimbo zhinji hadzina kuwana mvura yakawanda. Kunzvimbo dzakaita seChiredzi neMwenezi vagari veko vanoti mbeu dzechibage dzava kutsva, asi zvakaita semapfunde nemhunga zviri nani. Amai Netsai Madamombe vekumhanda mawe kwaChivi vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura makore maviri akatevedzana kuchapa kuti vanonge zvose nemuromo.
Mvura ikasanaya kwendogono tinofanayo shara gore rapera haina kunayazve. Handozivi kuti huzukuru hwohunenge huita sei, nokuti tikaita shara kureva kuti mari yainotumigwa takutoti titsvage sadza. Kana izvo kuchikora hazvingamboendi nezhara iyoyo, nokuti hapana kana chokubata. Tinoshaya kuti tingatangira kupi, naMwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira.
Mukuru webasa mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vaKalisto Masiwa vati varimi havafaniri kurohwa nehana zvakanyanya sezvo mwaka wekurima uchiri pakati.
Saka ndiri kufunga kuti vanga vagadzikana vasarohwa nehana, but generally the situation across the province yakamira yakati mvura hatisi kuwana, in fact tisati kuwana kuma uya tukuona kuma mma provinces wana mama national and provinces much east, much west, much central ni part of Manika land kuri kuita some rain festivity
mama siwa vati muongorora ya wari kuita neba ziravo mzimbo zizi mbeo zave kucha asi mvura ino kuna kujoka zikaita nani
inekumu katino una kuti mvura aisikuna ya ya nenguwa mbeo jakura jakuti jakuda mvura zikuru si mbeo jakata sechibage tunaona kuti wakarima ndeo dzinenge mapfunde ndeo dzatoti ma traditional grains dziri dzichakashingirira dzichakanaka dzinogona kuita zvakanaka
vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga rukwedza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kuburitsa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semasholand east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuharare kuri kunaya mvura yakawanda asi Masvingo nemamwe matunhu ekumatebeland kwakaoma ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada vanova chizvarwa cheZimbabwe valiyo mukumba vanoti kereke yavo ichange ichishanda nevaimbi vekumusha senzira yokudzidzana nekudzidzisa vechidiki vari kuno kunze kwenyika tsika nemagariro ekumusha. Vamukumba vanoti vakakoka vamwe vaimbi vanobva kuZimbabwe vachange vachishanyira Canada muna chivabvu. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye nava mukumba.
Tine zvakawanda zvatakabata kunyanya gore rapera asi ndinotenda kuti tinofanira kudarika pane zvatakaita. Tine imwe orphanage yatakakwanisa kubatsira sevana vamwari iri kuRisutu inonzi Risutu orphanage. Gore rino tine maactivities akati wandei atiinawo. Imwe activity yatiinayo tine waimbi wekuZimbabwe wanoimba gospel watiri kutarisira kuti vanofanira kuuya muna May. Tine urongwa hwakawanda hwekuti tirambe tichiconnectana nevanhu vekumusha Mwari achititungamira tichibatsira patinogona zita rake richikudzwa.
Vaimbi vapi vamakatarisira kuti vachange vari kuuya ikoko kuCanada muna May?
Tina Minister Elad Cherai watiri kutarisira kuti vanenge vachiuya. Vazhinji pamwe vanoziva nokungoti Elad Chet ati muimba nemukurumbira kwazvo. Is a worship minister, is actually a pastor as well. So tiri kutenda kuti vachange vachiuya muna May pamwe chete nemudzimai wavo kuuya kuti tigowa nenguva yekurumbidza Mwari. Vanhu vachiwana nguva yekusununguka kubvisa mastress akasiyana siyana. Vanhu vakasangana naMwari paine rumbidzo zvinhu zvakawanda zvinoreruka.
Zvakakosha sei kuti muwane muchidyidzana nevaimbi nevamwewo vanobva kuZimbabwe muri ikoko kuCanada?
Zvakakosha nekuti ndopane imwe yainonzi cultural exchange. Tine vana vedu vamwe vanoberekerwa muno. Ipapo ndopavanodzidzawo nziyo dzinofarira vabereki vavo uyewo dzidzawo the type or style of worship yatakakura tichiita sevabereki. Uye tinotenda kuti zvine impartition yazvinoita kuti we are also preserving our culture by doing that.
Tiri ipapo panyaya yeculture tinoona kuti muimbi Oliver Mtukudzi awana iye achisvitsa makore mana ashayikwa. Mungati anorangarirwa sei nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose?
Vanorangarirwa nezvakawanda including motivation to many people, even music yavo ichingoridzwa. Ine ndinofunga kuti icharamba ichiridzwa. Music does not expire.
Pane rwiyo rwavo rwamunofarirawo here imi?
Pane rinoti ndirangarirei ndo rwandinofarira zvakanyanyisa. Munoona muimbi akaita saOliver Mtukudzi paimba aimba nziyo dzake zhinji dzaiita sokunamata. Saka nziyo dzake zhinji dzinokurudzira kuti munhu unzwe kuda kutsvaga Mwari ndinotifarira zvakanyanyisa.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada valiyo mukumba vari parunhare kuCanada na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday, chipatara che Bite Bridge District Hospital, chinonzi chakatsva nezuro, chikarasikirwa nemichina mizhinji, zvichitevera moto unonzi wakatangira mune imwe imba inovhiyirwa varwere. Gore rapera muna mbudzi, chipatara ichi chakatsva zvakare. Munewsday makare, gurukota reIndustry and Commerce amai Sekai Nzenza, vanoti hurumende iri kuedza kutsvaka nzira dzekuti makambani emunyika agare achiwana mari yekunze, vachiti hurumende inoda kuona makambani emunyika achigadzira zvinhu zvakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabia pamutare nezuro maiteza anopiefu akafamba aine mota nespika echitaura achiti vanhu atidi kuona munhu anonge akapfeka yelo nhumbi dzaachamisa aba kuno hatisi kuzvapi tikaona munhu anonge akapfeka matisheti aiwanini eyelo achamisa tiri kuponda kutouraya echitaura anhu ese kubva kumabiya kuchienda kwana chitora kwese kuchitenderera nzvimbo dzakakwana munyarari kwese uchitenderera nemota uchifamba achitaura kuti hatisida kuona munhu anonge akapfeka matisheti etriplesi tiri kuzoponda ndio zvawaitaura kufamba achitaura ikoko. Saka ndokukambena kwakasununguka here ikoko pokutsikirira umwe pasi shumba yajiwa mutare.
Dwaiwa tafara tichiona uyo mupurisa uyo wakarakashama mapurisa uyo aiwa takafara chaizvo nekuti isusu taanzwa vanhu vari kusungurudzwa nemapurisa hapana kana zvinoitwa asi iye zvinoizvi kwakangonzi mupurisa uyo vanhu vakaita batai kuti ngaabatwe. Vanhu vakarova matripusi ikoko nanhasi varunzi vari kutsvagwa 10 hatizivi kuti mutemo werudzisi tiri kufara chaizvo nezvakaitwa nemupurisa uyo akaataka mamwe mapurisa uyo vakaita basa chaizvo tiri kuzvifarira izvozvo vakaita zvakanaka sitanzwa nechigumbu mwoyo nemapurisa iwaya zvakaita zvakanaka chaizvo tiri kutenda. Tongotai mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde.
Varume musangopinda vana guni avo vasingazi vanotaura vabve ZANU-PF. Shuwashuwa ungambaitaura kuti kwai vanhu veZANU-PF havasi kurwa vanhu imakamuchirwa vanhu kwana murehwa uko madhara yari kuchipatara nhasi ikenu vanhu vacho moti kwai motoedzera mutimu vakati vasungwa vana paisi jamba havazikani kuti varipi makavasunungura kare mukati vati vatize munyika nanhasi havamo samuri kuti vanhu veZANU-PF hamusi kutyora kodzero dzevanhu kudii.
Saivo zivisaivo vecc vambouya kwana chivi vachikambena hatitomboiziva hatisati kana tambonzwa kuchinzi yavuya kusvika kuna nankundu mwenezi kwana gororoko kudzoka kunobata kwana chivi kose kwana madhangove kwana mazorodze vachipinda mumaraini ose kwana mishenuku vachitsvaga rutsigiro vanhu vakafutsigwa nezanu ngavambouya chikwata chimbo kurudzira vanhu kuvhota vachitaura zvavanoitira vanhu kana vazovhotegwa vanohwina ndomatunhu ari kuita kuti tiruze datenda datenda.
Tete hofisi yekuti His Excellency inosota mwoyo. His Excellency kuita sei? Excellency dzacho dziri pakuita sei? Pakuuraya vanhu nekuponda nyika nekushevi nemisgavenensi iripo here nekurapishani ndio His Excellency yamunoti kwa His Excellency musanyirengomuti Mr. Munangagwa hakuna kuti kwa His Excellency. His Excellency kuita sei? Munhu ane utsinye kudaro munhu anoshevisa maticha mari anoda kuvharira manesi mujeri ndio His Excellency iyoyo. His Excellency yacho inobva pakuita sei?
ZANU-PF ZANU-PF tinyareiwo munopa varume vakuru 7 usa mozotitungamirira vanhu kuenda kunovhota kutungamirira ne 7 usa sabhuku anochengeta vaeni vaanopa kudya haapindi muwelfare haapindi munezvese zvekudya vanhu vacho anovape sipo yacho anotenga ne 7 usa kana imuvatungamiri munopa vana venyu 7 usa yekumupa pocket money regai kudaro vabereki isu takarwa hondo isu misoro iyo zvinotema nekutakura zvinopisa tichikwira mugomo tinochengeta maganda iyo mopa masabhuku 7 usa ZANU-PF itai musheri.
Nyaya yamataura iyi ndainzwisisa zvakanaka mazimbabweni tigone kupinda maelection ninditoro mtsigiro tripusi yakakwana asi nyaya taurwa ikunzi zvinobatsira kuti ite ma election isusu wacho vanopikisa takazungwa mbira dzakondo zveshuwa takazungwa mbira dzakondo moyo neshungu nadzo asi chatinenge tichiri kuita kana ZANU-PF ichiramba ichiita zvairi kuita hapana kwatiri kuenda tokukumbirawo kuna Nelson Chamisa pre mutungamiri wedu advocate mutiitirawo zvokuti mutange magadzirisa zvinhu zvese zvinge zvamira panzvimbo tipinde maelection medu tisina chipomerwa chinonzi vakazoti kana vasati vabvuma kuita zvatinoda zvinonani tirambe tichishupana kusvika tapinda maelection ngatigadzirise mapepa ngavagadzirise mitemo yeuyu yezeki zeki ngaimire panzvimbo irege kuva nesaidi recharerekera haipapo tinoti tipinde maelection takasununguka ngavatange vasunungura vana veshanduko vavakasunga vese
ndinoti kumwana wezimbabwe zviri kwauri mwana wezimbabwe kuda ZANU kana kuda upenyu hwako zviri kwauri ndinodaro nokuti vazhinji kukotsikana zvinhu asi meso makatsinzina kutofitooneka high life asi munongotamburawo zvazvino iyi nyaka yanga nyika iyi yanga yeredu tose etagovana tala zvakanaka chimbofungai kuti Mugabe chai chai mbune akafawo kuti nizvi handichadi vakomana ndaakumboita zvachamisa manji aizvifungira izvozvo ndiani asi iwo uri kumachonyonyo kunyajena uko chirasha vanenge vachiti kwai haiwazve indiri weZANU-PF sabvukuone padii vachiti wevhotera ZANU-PF yangu nokuti ZANU-PF yangu yakandipa gejuiri kuti ndirime saka ndotokuudza pokuvhotera inini arume atingi nguva yakwana nhambe tambe inoregwa ichatapira masabhuku nemachisi sumoyo handi munoiziva yekuti kwai nhambe tambe inoregwa ichadini ichatapira kangoma karirisi kane ngavapere nokubvaruka pamakabata pakakwana varume
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvenyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari amai Janet Yellen avo vari kushanya kuZambia nezuro vakaudza mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema kuti America inokoshesa usawira hwayo neZambia vachiti America inoda kusimbisa usawira uhu. Amai Yellen vanotiwo China inofanirwa kuregerera zvikwereti zveZambia vachiti nyika dzose dzakatarisana nezvipingamupinyi zvakaita sezviri kukonzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Amai Yellen vakarumbidza vaHichilema mukurwisa kwavari kuita nyaya dzeuori muZambia. Nhasi amai Yellen vanopedza kushanya kwavo kuZambia vobva vananga kuSouth Africa. Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro svondo rapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera kuti mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka. nhasi nyika yepasi pose dzinocherechedza zvivari kukosha kwedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndiri Tarunoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.